Ramugabe umuntu weZimbabwe ayimbovawo president wenyika, so is an eminent person munyika. Vangoita zvinongoitwa nevanhu vari eminent munyika vari munyika maishes anenge ari eminent as well. Nezuro takawana endorsement kubva kuZCTU inova one of the biggest organizations in Zimbabwe yevashandi. Kana zvakare maendorsement kubva kuna vadhavengwa vezaku president nevamwe vakasiyana-siyana vamaorganizations vanga varipo nezuro parani pedu pa67 zvenyundari yenezuro. Saka zvinhu zvinobaitika kana tamakundano emaelections foma president Mugabe vanga vari president wenyika ino vakabva gore rapera vachibviswa nevanhu nepart of ZANUPF. So havasiri president vangova munhu vangova honorary person. So vane right rokuchuza pati yavanoda, vane right yokuexpressa maningi feelings dzavo like anyone else. Harimozoti kozinoti hatina mabasket vangava kuzanu vakumirawo navachamisa nevakawanda vamongo vamwe vanonga vari kuzanu before vakusapota vachamisa. Tina masapotazi akawanda akabva kwamai Muzhuru ari kusapota vachamisa. Tina masapotazi akawanda ari kuNPF vakusapota vachamisa. Saka iprocess yeendorsement inenge iri kuitika munyika. Saka isusu hatigoni kupikisana nemunhu apa endorsement, nokuti hazvirevi kuti kana munhu aita endorsement anenge ari part of the new government. Hazvirevi kudaro. Iye expression yake yaanongozvipawo iye savaonera vari kuita zvinhu zvinoita kuti kozvinhu zvikomba zvisosoba sei munyika. President vangu vataura masikati nhasi kuti muhurumende yavo havana plot yaGrace Mugabe kana place yavaMugabe. Vakatotonga nyika kukapera.
Asi kava komiti hazvizokanganisawo here vamwe vatsigiri venyu vari kutiwo vaMugabe vakatyora kodzero dzevanhu munyika umu?
Hapana anozvitikisa. Isu savatungamiri vemudhisi takapatisipeta zvakanyanyisa patakaimplimenda zvemugabe must go mass action last year. Nokuti isusu semdc leadership nemamembers edu titakatanga nemugabe must go mandra, tikaikambena, tikairwira, tikaishira, tikasungirwa nyaya yemugabe must go mandra. Masoja akazotijoina vakanonoka kuona vana munangagwa namazva vanonoka kuona vakazoona payapaya vana vembwa havasumiri mumwe musungwe chetewo vakazosumurawo last year manovemba.